Vachipa umbo kukomiti ya paramende inoona nezvekurima maerano nematanho avari kutora mukusimbaradza bhanga iri. Mukuru weAgribank vaSemalava vati mabasa ekurima anofanirwa kutorwa sebhizimisi uye varimi vanofanira kutora zvikwereti zvokutenga mbeu nezvekurimisa kuti varime nemazvo. Vati murimi anenge atenga mbeu anorima neshungu nekuti anenge achiziva kuti ane chikwereti chinoda kubhadharwa.
I think the issue of free does not encourage you to be productive. But if you're given a loan, you know you have to repay, you have to be productive, and that is the way we should go in our farming. The issue of just giving free, it means somebody is not motivated to produce. So I would support government 100% to say we should be providing free seed, free fertilizer. But you then are required to ensure that AgriBank is adequately capitalized to meet the requirements of the farmers.
Mumwe murimi wekukaroi vaJulius Chibaya vati vanobvumirana navaMalava kuti mabasa ekurima anoda kuitwa sebhizimisi.
Ya, inyaya yakanaka, nenyaya yekuti inopa varimi shungu dzekuziva kuti pakupera kwezuva kana pakupera kwemwaka vanofanira kunge vaine pundutso, vanofanira kuwana yatingati profit kuti varambe vachikwanisa kuita kurima. Uyezve kana vachinge vatora zvikwereti zvaya zvinovabvumira kuti panenge pane vakadzidzira zvokurima vanouya vachivabatsira, nenyaya yekuti bhengi rikasatumira vanhu vavo rinoziva zvekare kuti rinogona kutadza kuwana mari dzaro.
Hurumende yange iri kupa varimi mbeu nezvimwe zvekurimisa pachena kubva payakatanga chirongwa chayo chekutora minda, asi izvi hazvinazvo zvakanyatsobatsira sezvo zvinhu izvi zvainge zvisingashandiswi nemazvo kana kuti zvaitengeswa. Asi hurumende inoti kubvira gore rino haisi kuzopa varimi zvemahara uye yave kuda kutsigira makambani anogadzira zvinhu kuita kuti mitengo yembeu, fotireza nemidziyo yekurimisa iderere. Gurukota rezvekurima vaJoseph Made negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakazivisa mukupera kwegore rapfuura kuti hapasina zvemahara kutanga gore rino. Zvichakadai, vaMalava vaudza komiti iyi kuti bhanga ravo rinoda mari yakawanda chose kuitira kuti rikwanise kutsigira mabasa ekurima zvine mutsindo. Vati kuti bhanga iri rinatsoita basa raro zvakanaka rinoda zana nemakumashanu emamiriyoni emadhora uye vanoti mamiriyoni makumi mashanu achabva kuhurumende. Vati mamwe mamiriyoni makumi anomwe emadhora achabva kukambani yekunze iyo ichiri kutsvagwa pari zvino. Bhanga iri rine mamiriyoni makumi maviri emadhora pari zvino. VaMalava vati kana izvi zvichinge zvaitika, bhanga iri rinenge rave kukwanisawo kutsvaga mari kunze yekubatsira mabasa ekurima munyika.
What it does is that it allows you to borrow externally on the basis of your balance sheet. So therefore we'll be able to borrow from institutions such as the African Development Bank, private sector window, the Afreximbank Bank and PTA Bank. And that is what is the bigger picture that you get, that the stronger your balance sheet, the more that you can raise both in the international market and on the local market.
Vati pari zvino bhanga iri riri kutsigira varimi nemari dzariri kuunganidza munyika uye riri kutadza kunatsotsigira varimi nekuda kwekunetsa kwemari kuri munyika. Vazivisawo kuti mwaka uno bhanga ravo rakabatsira makambani anogadzira fotireza nezvimwe zvekurimisa nemamiriyoni makumi matanhatu emadhora akabva kukambani yeIndustrial Development Corporation yekusouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.